Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera anhasi kuri musi wemugovera gunyana 11 2021. Makateerera ku Studio 7 nebinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana kutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yekwaMugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vaMugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo.
Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. Nasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa. Nasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurukidza mwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Muri yevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika yose kuti vachazadzisa zvavakavimbisa kuti vaMugabe varadzikwe kunodiwa nemhuri yavo uye mutumbi wavo hausi kuzofukunyurwa sezvakatarwa nematare nezuro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutauri wemhuri uye vari muzvikuru vaMugabe vaLeo Mugabe vaudza Studio 7 kuti vaMunangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika nepasi rose kuti vacharemekedza zvido zvemhuri yavaMugabe zvekuvaviga kumusha kwavo uye kuti havasi kuzovafukunyura sezvavakambovimbisa.
Kuti isusu president ndavataurire mhuri yezimbabwe neafrica yese zeunogeda kuti havasi kuzopfugumura Mugabe zvisiri kuenderana nemhuri kuti vacharespekta zvino zvemhuri zvaizvino zvemufi.
Izvi zvinotevera kuraswa kwechikumbiro chevana vavaMugabe chekuti vasafukunyurwe nekunovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare nedare raMajor Street muChinoyi neZuro. Vachipa mutongo wavo nezuro muzvare Ruth Moyo vakarasa chikumbiro chevana vavaMugabe vanoti Bona Mugabe, tinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa naMambo Zimba muna Chikumi. Mumwe mugari wekwaZimba vaDon Mogombe vati vanoshamiswa nemitongo yematare yekuda kumanikidza kuti vaMugabe vafukunyurwe vachinovigwa kuHerosi Eka asi pasingataurwe zvevamwe vakaitwa magamba asi vakavigwa kwaidiwa nehama dzavo savaDuniso Dhavengwa nevamwe.
Inini mafungiro nemaonero angu anoti nyango paine mutongo wakadaro asiri wrong nokuti tine manational heroes akawanda akadeclarewa kuti aifanira kuvigirwa kuHerosi Eka asi vakaenda mumi. So it's not fair kuti titi vaMugabe ngavabviswe kwaZimba vaende kuHerosi Eka. Besides that, kana chiva asiri happy nepavakavigwa, besides muziyo kwamunovigira asi mumusha menyu, not kutaura kuti takurai muende kuHerosi Eka.
Hatina kunzwa divi rehurumende kana ravaMunangagwa panyaya iyi sezvo mutauriri wehurumende uye vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana mutauriri wavaMunangagwa vaDoge Charamba vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo. Zvichakadaro gweta revana vaMugabe vafungai chinwa murombe vati mushure mekutaura nevana vaMugabe vari kupikisa mutongo waMajor Street muChinoyi nekukwidza nyaya iyi kudare pamusoro nemusi wemuvhuro kana chipiri.
Judgment yakapuwa obviously mukana yakawanda yekuti inokwaniswa kuchallengewa pamumatare ezimwaso atinawo muZimbabwe nemhaka yekuti temu semanero wakaitwa tinoona sekunge that vana vemufi haungatadziswe kuenda pamberi pedare nokuda kwenyaya iyi.
Vamugabe vakashayikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. Vamugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvichisimba nemauto muna Mbudzi 2017 izvo zvakaona vamunangagwa vachigadzwa semutungamiri wenyika vachitora chinzvimbo chavamugabe. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Batore MDC Alliance nhasi racherechedza makore makumi maviri nemaviri kubva musi wakaumbwa batore MDC muna 1999. MDCT inotiwo ichacherechedza zuva iri mangwana. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
MDC Alliance yacherechedza zuva iri kuburikidza nemashoko aturwa nemutungamiriri webato iri Vanelson Chamisa kuvatsigiri vavo vachishandisa madande mutande sezvo asiri kukwanisa kuita misangano nevatsigiri vavo nepamusana pechirwere checovid-19. Vachamisa vati rwendo rwafambwa nebato ravo runorwadza kuburikidza nekushungurudzwa kwenhengo dzavo, asi vati vane chivimbo chekuti veruzhinji vachaona rugare kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. Vachamisa vati bato ravo rine urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, vachiti hurumende yeZANU PF yatadza kupa veruzhinji rugare kubudikidza neuori hunonzi hwatekeshera muhurumende. Zvichakadai, MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora inoti ichaita musangano pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House mangwana, apo bato iri richaitawo mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kweMDC makore makumi maviri nemaviri bato iri raumbwa. Mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine basa guru rekupedzisa rwendo rwakatangwa nevamwe vavo rwekurwira shanduko, vanosanganisira vashakabvu vanoti vatsvangirai, vaGibson Sibanda, vaIsaac Matongo, amai Gertrude Mutombeni nevamwe.
Makorikoti imo mune zvakaitika zvakawanda zvekuti vakadzidza chidzidzo. Kune vamwe vakasara, kune vamwe vakasarudzwa kuti vasvike. Naipapo isusu osewa semuri MDCT tinotarisira kuti izvo rwendo rwedu harusi nyore. Kana taita sarudzo rinyore, kune vamwe vaifunga kuti zvakapfawa asi hazvina kupfawa. Asi tautanga kuona kuti vamwe vachasvika asi vamwe vedu vakasara kumashure. So tikuti rwendo rwedu ruchaenderera mberi, nekuti munozivaimi kuti pakazoitika extraordinary congress pakazopinda Joshua Wedi ndibaba Douglas Monzora. Tinotarisira kuti izvo tichasvika tichanotora nyika yeCanaan.
Vadamba vati kutsemuka nepakati kwakaita bato ravo zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro. Uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai, hakuvatadzise kukunda musarudzo, vachiti bato ravo harisi kurwisana navachamisa asi kuti riri kurwisana neutongi hwebato reZANU PF pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Hatisi kukondesa vachamisa uchinge tiri president nekuti vanga vari president weZimbabwe, kana kuti vaMonzora vanga vari president weZimbabwe. Tiri kukondesa navaMnangagwa kuti vanga vari president weZimbabwe vaMonzora. Saka musanyisa vachamisa pamberi nekuti ivo vada kutokondestawo vaMnangagwa.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Siwongile Mugijima vati kunyange hazvo mapoka eMDC aya akapatsanurana, MDC Alliance yavachamisa ndiyo ine mukana wekukunda musarudzo.
Mukana wavo uripo chero avo vari kumbunyikidzwa nekutorerwa maMPs kuti vasawana mari dzokuti vakampeini, asi tinongoziva kuti kana dai vakasakampeina zita rake rekungoti mwana wechidiki iroro ndoro riri kumukampeinira. Saka ndinoona zvangu MDC Alliance iine mukana mukuru.
Kubva zvakavambwa MDC muna 1999, bato iri harisati rakwanisa kupinda mumasimba, kunyange hazvo vatsvangirai vakamboumba hurumende yemubatanidzwa nemushakabvuva Robert Mugabe muna 2009 zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2008 izvo zvakaita kuti nhengo dzeMDC dzakawanda dzirasikirwe neupenyu mumhirizhonga yakaitika pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiri wenyika. Pakakunda vatsvangirai vaMugabe musarudzo yekutanga, asi vakashaya mavhoti anodiwa pamutemo kuti vanzi ndivo vahwina musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu gumi nemumwe chete vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu nevaviri. Uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi matanhatu nevatatu 126,163. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi maviri nezvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 2,824,596. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yatenga nhomba mamirioni gumi nematatu uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi. America iri kurangarira nhasi kurwiswa kwayakaitwa nevanopfurukidza mwero makore makumi maviri apfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira nzvimbo nhatu dzakarwiswa musi waGunyana 11, 2001 dzinoti Pentagon muVirginia, World Trade Center muNew York nedunhu rePennsylvania. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa musi uyu apo vanopfurukidza mwero vakapamba ndege vachidzishandisa sezvombo zvekuparadza zvivakwa muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Chatonda vanoti vanotenda Mwari nevadzimo vavo sezvo vakapona nepaburi retsono pakarwiswa muzinda weWorld Trade Center uko vaive nemusangano zuva iri. Vachatonda vanoti vakabuda muhofisi yavo vachienda kunotsvaga svutugadzike nekuverenga bepanhau apo vakazonzwa kuti World Trade Center yainge yarwiswa. Vanoti vakabatwa nechirwere chegomarara remudumbu nechirwere cheitsvo mushure mekufema mweya waibva kuWorld Trade Center. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachatonda kuti tinzwe nezvakaitika musi uyu.
Hloyoyo 101 kuma 7 o'clock makusen ndokusvika manga muchifadirwa kuita musangano uya atogadzira zvinhu zvedu zviyeshe vanhu vachitotanga kudzisa makofi chichi ndikati hai zvinhu zvakarongeka pana ndichibva ndati 10 o'clock ichi ichikure regai ndidzike pasi vandasiya makiy emota angi nebriefcase vandadzika pasi takananga kucoffee shop panga pane vamwe vakati wandei vanga vakamirira kuti maofisi avo nguva ikwana ndogara paya pa nguva dzokusvika kuma 8 o'clock ndopandakati kuda ndotanga kusimuka pandakagoti ndisimuke ndende kuelevator kunotora briefcase yangu ndakangonzwa kuti kwere kwere magetsi ese kugaira kwaira kuita semeni yapinda mubuilding saka hatina kuziva kuti chaitika chii takatozoona magetsi ose ndoo apachisina tatisasawo nyange aga ari masikati zvavo waingoona magetsi kana ukatarisa kure but mukati muya manga matanga kuita dima manje isinganyatsokuona kana kuti madhoo ari papi toenda kupi chigare nechigare tikanzwa maambulensi aakuuya.
Panga pasina here yambiro yakapiwa neguta renew york?
Pakandishamisa ndechekuti kunew york kune inonzi emergency radio inouya patelevision kana pa kana une radio inouya paredio kuti vataure kuti zviri kuitika zvii musi woyo kana akataura kuti zvaitika kuWorld Center zvii kuti tizive kuti chii that particular time panga pasina.
Chii chakazoitika apo makagariswa imomo muchinzi musafambe fambe?
Chibva ndasimuka ndikaenda kuna firefighter ndikati kuma elevator chikushanda here ndoda kuenda kumusoro kunotora brefi zvikanzi ai usamboenda muelevator saka zvikanzi toda kumboona kuti zvinhu zviri kufamba sei mi muri pakati panapa garai pasi toburitsa vanhu tichibva tagara pasi paya takagara takamirira kuti mafire marshals vaya vatiudze kwokuenda takanzwa kana vakamboenda kuhondo munoziya kuti kana bomba radonetswa zvinoita sei ndozva ndakangofunga kuti tarakashwa nebhomba nokuti zvandakanzwa zvanga zvichiita muridzo kuti ongozongotswa kuti ndopakaita kuruva nenene utsi hwakabudamo hwaitopisa kumeso kuchiuya kumeso kuchipisa kuti tione kwokuenda kwanga hapana manje wanguva mudima reutsi.
Makazobuda sei panzvimbo iyi?
Ndopakauya firefighter mwangane nechurch dzavo akati ai vane mi nditevererei ndekutaridzei pane mukana wokubuda handiti pane maunderground path matrain aya ndobva achitaridza mukova zvikanzi fambai muchingoenda kusvika mawana door reunderground rakazoruka mozobuda ipapo tigofamba patakangotanga kufamba building ndokunga yanga isati yanyatsodona tanzwa futi kuti ndopakauya hutsi une moto nemagirazi akavhunika here kana kuti unongoona vanhu vachidonha padhuze neweso. In fact makore apera wandasingagoni kunyatsotaura nyaya iyoyo ino vanhu vanga vakakomberedza so waingoona munhu adonha hauchaoni munhu. Chigurupu changa chiripo patakatanga kubva muWorld Trade Center kuti tipinde muunderground ndakangoti kuda tatiri kuma 200 250 tichimhanya tichitsvaga outlet tofunga papasara 125 chaivo. Kufema kwanga kwakunetsa ndakabvisa bhaje rangu ndikatora vesti under vest ndikabva ndaita mask kuti ndise kumuno semask kuti nditogona kufema ameno zvakazoitika nokuti inini ndakazongomuka ndakunonzi kusend Barnabas hospital.
Muri kunzwa sei pari zvino mushure mechiitiko ichi munyama dzenyu?
Utsi hwandakafema hwanga kune magirazi nesimendi chichi nokuti zvakazondirwarisa ndikaita makansa mudumbu umwe ndikaitwa operation ndokuti dumbu rangu rakabviswa kubviswa kuti du handina kana dumbu nazvino kurarama kudai kuda kwamwari nokuti namakidneys ose akabva atsakatika zvokuti ndinotoenda kudialysis 3 times a week for 4 hours izvo zvikutaura kwatinoita so ndiri kudialysis.
Avo vanga vari vafrank Chatonda chizvarwa chezimbabwe chakanga chiri pedyo neWorld Trade Center payakarwiswa nevanopfurukidza mwero muNew York vachitaura vari parunhare vari kusouth carolina namavelous muhlanganya huye westudio 7. Tichiri panyaya iyi tabatawo sachigaro wemdc alliance mudunhu renorth america province vatawanda dzvokora kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye9/11.
Isu sebato reMDC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinomira nenyika dzepasi rose kusanganisira hurumende yeAmerica tichifunga nekurangarira vanhu vakapondwa makore makumi maviri akapfuura kukafa vanhu vanopfuura zviuru zviviri. Vanhu ava tinoziva tose vakapondwa nevanhu vasingafariri runyararo vanhu vanofarira ropa revanhu vanoda kuponda vatingati matororo. Isu tinoti vanhu ivava kana vachinge vabatwa kana vachinge vaonekwa vachiita izvozvo vanofanirwa kurangwa zvakaomarara kuti vasazozviita zvakare uye kuti vadzivise avo vanenge vachida kuzoronga zvinhu zvekuponda nekudeura ropa.
Munoona sei mabatirwo aitwa kucherechedza zuva iri nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden? Zimbabwe ingadzidzei pachiitiko ichi?
Asi ini chinonyanya kundifadza zvangu ndechekuti munowo muAmerica vaJoe Biden varatidza kubatanidza vanhu. Ndo zvinonakidza kuti kana paine nhamo inenge yawira nyika kana paine zvakashata zvinenge zvawira nyika vanhu vose vanobatana kwete kuti nekuti ava ndava ndeve kwangana havafanirwe kuuya ava ndeve kwangana havafanirwe kuonekwa kana kunzwika vachitaura. Taona isusu vaJoe Biden na Bill Clinton nevamwe wanobva kudivi rema Republicans vachinogara pamwe chete vachibatana kurangarira vanhu vavo vanhu vakashaika ivava ndo zvatinenge tichida kukurudzira.
Avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari kuno kuAmerica naMavlas Muhlanganyahuye weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeZANU-PF iri muWashington DC vaFrank Guni kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye-9/11.
Isu semusangano weZANU-PF tinoona kuti chiitiko chekubhomba kwakaita America musi waSeptember 11, 20 years ago. Chunu chaka ipa sukuru kwa zune kuti matoro haya. Aga tora mutemo no kutora upenyu wevanu. Isina taro kano. Isuse msangano tinoti pasine matororo. Matororo kwese kwa hari anafana kurwiswa. Nukuti anu kangani saru nyararo ne ugari wakanaka wevanu. Takachema pamweche tine Amerika. Paka itika chiti kwechi. Saka parinasi. Chinora ngarirao kudeuka wakaita lopa mu America saka afekta pasirese nekuti kwese kune kwaita matororo achitora upenyu hwevanhu vasina mhosva zvinoti afekta isusu nekuti isusuwo seZimbabwe tine tisingade kuti zvizoitikawo kwatiri saka tinochenedza nani America.
Munoona sei kubuda kwakaita America munyika yeAfghanistan?
Chatinoshora chete ndechekuti mukupedzisira kwazvo takaona America yakaenda kuAfghanistan ikaropedza makore makumi maviri ikoko ichiti iri kurwisa matororo echitariban. Asi iye zvino vabuda chitariban chiya chadzoka ndo chaakutonga vaakutotaura navo vachibatsirana kuti vaburise zvisarwa zveamerica neshamwari dzavo. Saka tobvunza kuti mari dzese dzavakashandisa nezvese zvavakaita izvi zvakambobva zvakaburitsa. Asi one rumwe rutivi tinotenda kuti hatina kuzoona imwe 9/11 zvakare imo muAmerica kana kune dzimwe nyika.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-PF vachigara muWashington DC vaFrank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC naMavlas Muhlanganyahuye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mufundisi wechidzimai vachange vari kutaura nesu pamusoro pemaonero avo nechiitiko chekurangarira kurwiswa kwakaitwa America muna Gunyana 2011 nevanopfurikidza mwero.
Sarangu zineishwa pasa Rebecca Makai ndirikutaura ndiri muno muMinnesota muUSA. Vanhu vari kutya, vanhu vari kuti nevanhu vakawanda vachiri kustruggla nepost traumatic stress zvakaitika. Saka tiri kuda kungouya pano sevechitendero tichiti vadikani hatina kumwe kwatingaende. Tariro yedu iri muna Jehovha. Tinoda kusimudza meso edu tichiaisa kuna Mwari. Saka tiri kukurudzira kunamata.
Imi sevafundisi vari muno muAmerica, zvii zvamuri kukurudzira vamwewo zvizvarwa zveZimbabwe kana zvemuno muAmerica zvakatarisana nedambudziko iri remusuwa Gunyana 11, 2011?
Tinoda kuti tingokumbira kuti Mwari ndiye muchengeti, ndiye ultimatum yedu kuti tikasvika pana Mwari, tikanamata, tikamira pana Mwari nesoko ravo, tikamira pasoko ravo, anova mubatsiri wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mufundisi Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nevagari matunhu akasiyana siyana rekubviswa munzvimbo dzavagere mushure mekunge munzvimbo idzi mawanikwa zvicherwa. kuti tinzwe kuti vagari ava vane kodzero here yekuramba kubva munzvimbo dzavo kana muchinge mawanikwa zvicherwa. Tabata mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu, takatanga nekuvabvunza kuti zviri kufamba sei kwatiri kunzwa kuti vagari vari kubviswa.
Dambudziko roitika nderekuti vanhu vari kumaruva iko zvinoizvi nyika yese yeZimbabwe vasangana nedambudziko rakasangana nemadzitateguru edu muna 1890 pakasvika maBritish muZimbabwe vachidzinga vanhu vatema kubva mumisha yavo vachinovagarisa makiti. Saka iko zvinoizvi ndingati makore maviri apfuura aya taona kuwedzera kwekupiwa kwemaspecial guns kumachina. Hurumende haisi kuenda on the ground kunotaura nevanhu.
Asi kava maguhu, tinonzwa kuti pane mutemo unopa masimba kuhurumende ekubvisa vanhu panenge pawanikwa zviwanikwa zvingava zvicherwa izvozvi zviri kuita kuti vanhu vabviswe mumisha yavo.
Mutemo iwoyo iMines and Minerals Act yakanyorwa nemaBritish muna 1961 mutemo wehudzvinyiriri. Chinova chine chinoshamisa kuti 41 years after independence tichine mutemo wakadaro unodzvinyirira vanhu zvinotyisa kudaro. Unoperekedzwa zvakare nomutemo unonzi Communal Lands Act unotaura kuti communal land yese iri muZimbabwe kubva tinoti kumaruwa iri muzita rapresident. Ndosaka vachiramba kupa vanhu compensation nekuti vanenge vachiti ivhu racho harisi rako. Zvinoita kuti tibvunze kuti saka chii chaimborwirwa kubva kuna ana mbuya nehanda kusvika muna 1980 takatiudzwa kunzi ivhu ndo ratiri kurwira. Asi iko zvinoizvi 70% yemaZimbabweans masikwata kunyange vasingazvizivi vanozozviziva kana vaitika yemineral. Ndopavanoona kuti nzvimbo yavo inenge yakombwa nemapurisa vanenge vaakuwana vanhu vanenge vachivavhundutsira nekuvachishidzira nezvimwe zvakangodaro. Saka tine dambudziko guru remitemo. Ndosaka vanhu vari kuti ngatigadzirisei mitemo yedu kuti idyidzane neconstitution yenyika. Constitution yedu haitenderi zvezvekuitika izvi. Asi ndosaka hurumende isiri kuda kuti tive nemitemo mitsva inodyidzana nebumbiro remitemo renyika.
Saka zvii zvaifanira kuitwa kuti vagari vachengetedzeke kana kuti vachengetedzwe nemutemo?
Zvaifanira kunge zvichiitika ndezvekuti hurumende ndo yaifanira kuisa mutemo nemapolisi anoprotekta vanhu vavo. Vamunangagwa ndipresident weZimbabwe, basa ravo guru nderekuprotekta zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka chataifanira kunge tichiona mapolisis ehurumende anodzivirira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvisinei hazvo, nechikonzero chekuti hurumende yedu iri kuita sekuti ihurumende yemainvestors. Chinenge chaakudiwawo ndechekuti magweta vatarise bumbiro remutemo, vatarise malaws edu, voendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva. Vanhu vacho vari kuda kubviswa ngavarege kungomirira kusvikira musi wekubviswa. Ngavaorganize at the local level. Masangano akazvimirirawo oga anofanira kuti aite ruzha pamusoro petsekwende yapinda munyika iyi yekudzingwa kwevanhu misha mavo. Magweta anofanira kuendawo zvekare kumainternational courts sethe African Court on Human and People's Rights vachinoshambadzawo kuti ndodambudziko raitika muZimbabwe pomboitwawo majudgments even outside Zimbabwe. Tochionawo kuti zvinofamba sei kana tateera nzira dzakawanda wanda idzodzo.
Aiva, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinokutendai vamaguhu nekupinda muchirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Tosangana svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mhuri yekwaMugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vaMugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo. Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurukidza mwero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku izika tisenda baku VOA.